Warora buritswa nemunyori webato iriva Moses Ngomo, rinoti mutungamiri webato iriva Jacob Ngarivume, vachakwikwidza kubikita East kumasvingo. Mutauriri webato iriva Justin Makota, vachamirira MDC Alliance kumasvingo South, vaThomas Magaya, vachamira kuChipinge Central, uye vaBernard Tandi, vachamira kuChirumanzu Zimbabwe, vamwe vachamirira bato iri pasi peMDC Alliance, ndava Ruben Jiva, kuGokwe Mafunga Utsi, va Abisha Saurombe kuHarare South, va tichaona Makara kuWedza North, na va George Mupedzegwa Duve kuMberengwa South. Bato iri rinoti pachaitwa sarudzo dzemaprimary dzekutsvaga vachamirira bato iri kuMount Darwin South nemuZarabani North, kuMuzarabani South, Zvimba South neGokwe Sengwa. Mutauri webato iri va Justin Makota vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 24 mwedzi uno usati wasvika.
Takaita kutaurirana. Kutaurirana kwataita taitarira zvinotarisirwa kuva nemutungamiriri anotungamirira ECT. Sekutaura kwandakamboita kuti isu seTransform Zimbabwe tinotarira munhu neutungamiriri hwake, totarirawo magarire ake nemaqualities okuti anokwanisa kuenderera mberi nokutungamirira vanhu mujekerere. Zvakadaroi tine mamwe maasits edu mashanu akawana nhengo mbiri zvichienderera mberi. Dzinoda kumiririra bato reTransform Zimbabwe kana kuti dzinoda kumiririra MDC Alliance. Saka isusu seboka reTransform Zimbabwe tichaita maprimary elections. Pamaprimary elections aya, mamembers ari full paid eTransform Zimbabwe ndiwo achakwanisa kusarudza uyo achazowanikwa achimiririra boka reMDC Alliance.
Transform Zimbabwe ibato rechipiri pamapato ese manomwe ari muMDC Alliance kuzivisa vacharimirira musarudzo dzegore rino, zvichitevera bato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube iro rakazivisa nengo dzicharimirira musarudzo svondo rapfuura. Bato iri rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vari muMDC Alliance vakaita seMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rinonzi rakati richadoma nhengo dzaro kuti dzimirire MDC Alliance mumatunhu akapiwa Transform Zimbabwe akaita seMberengwa South neWest.
Tine tarisiro hombe yekuti vachakwanisa kunzwisisa chibvumirano ichi chealliance pamwe chete nokuteererawo kutaura kwevakuru vavo vanosanganisira vana vakomichi nevamwe vakuru vanotaura kuti vacharespecta chibvumirano chealliance. Asi zvakadaro isu tinoramba ende tichienderera mberi tichisevenza navo kuti zvatakanyorerana pasi zvirambe zvichiendeka uye zviite kuti nyika yedu tiibvise muhutakwa hwatiinahwo tiise kuKenani sekutaura kwatingangoita.
Sachigaro veMDC TV Morgan Komich vanoti bato ravo richatevedza chibvumirano charakaita nemamwe mapato muMDC Alliance. MDCT ine maconstituency 114 pazvigaro 210 zvinokwikwidzwa muNational Assembly. Zvichakadai, mutauri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato iri muMDC Alliance svondorino.
Isusu tiri mushishi rekusarudza macandidates munzvimbo dzatakapuwa neAlliance nekutaurirana nevamwe Alliance panyaya pemasits elocal government. Tapedza izvozvo tichataridzana mapepa iwavo, magwaro iwavo nevamwe vedu veAlliance. Tapedza izvozvo pachabva pazoanounsiwa nevakuru veAlliance kuti maleader ndivanani.
PDP ine maconstituents 12 muMDC Alliance. Bato reMount Racial Christian Democrats rinoti rakatosarudza vanhu vana vacharimirira uye richazivisa mazita avo munguva pfupi inotevera. MDCT inotarisira kupedza chirongwa chekusarudza vachamirira bato iri mukupera kwesvondo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe People First neZanundonga kuti tinzwe kuti vave papi neurongwa hwekusarudza vachamirira mapato aya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.